vatsigirire MDC vakaita sava Enoch Mukudu vanoti mirishonga yakaitika iyi ichizere mundangariro dzavo vachidai hurumende yava Emmerson Mnangagwa ikaona kuti sarudzo dzemwe dzinouya dzaitwa pasina mhirizhonga yakadai iyo yavanoti ichiri kuvabata pamwoyo.
Inini panyaya ya 27 June 2008, chandinofungidzira ndechekuti sarudzo dzegore rino hazvifaniri kudzokorekesa zvakaitika mugore raJune 2008, nekuti sevamwe vanhu tiri vevamwe vanhu vakasiya misha tichitotiza nekuti kwava kwapiswa kuti misha tikatosiya mhuri dzichitambudzika nekuti ndofunga kuti nekupromisawo kwakaita vamunangagwa kuti maelections egore rino anofanwa ari murunyararo ndofunga kuti pamwe dai zvikangoita seizvozvo sarudzo dzikaitwa murunyararo then toita se toonawo kuti tingadzokerawo kudzisha kwedu kwataa takasiya.
Imwe nhengo yeMDC vakuda kwashematibhiri vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Munangagwa iite urongwa hwekusangana nevakapona neburi retsono pamhirizhonga iyi.
Ndinotarisira kuti kunofanira kuva nekutaurirana chokwadi chakaitika. Tozotora danho rechipiri kuti mavanga yayo apodzwe, zvingava kuburikidza nekukumbira ruregerero nekugamuchira kuti takasangana nedambudziko kunyanya kuhurumende yavamunangagwa, nekuti kumavictims edambudziko raJune 27 vakawanda wacho ndinga kutaurira kuti vanotoziva kuti vamunangagwa ndivo vanga vari pamberi vokutyora kodzero dzevanhu. Dai vari ivo ndiri kuona vane mukana wokuti vanokumbira ruregerero vagadzirise zvinhu zvakakanganwa. Pasina izvozvo nyika yanyu icharamba ichigutsama ichienda kumberi asi inenge ine mavanga. Mukana yeye ukazobuda vanhu vachazotsvaga wega kuti vogadzirisana sei mumacommunities avo. Zvandinofunga kuti hazvisirizvo zvinhu zvakanaka. Ngatiitei zvinhu zvine gwara zvinoendesa kumberi, zvokuti uyo akatorerwa mbudzi dzake neuyo akatora, uyo akapisa imba yemunhu, uyo akauraya tonderai ndira vagare pasi vataurira nechokwadi vakumbira neregerero tipore.
Mutungamiri weboka reMDCT iri vaNelson Chamisa vanoti bato ravo pamwe nevatsigiri vavo vachiri kushushikana nezvakaitika izvi. Mutauriro wavachamisa vamukuruleko Svanda vati vachamisa vachagadzirisa nyaya iyi vachiti vamunangagwa vazvitadza sezvo vaiva mumwe wevanhu vaiva muhurumende yakakonzera mhirizhonga iyi pasi peutungamiri hwevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakazobviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Ndosaka MDC ichiramba ichiti iyo President Nelson Chamisa achiramba achiti ngatiitei a truth and reconciliation process inoita kuti vanhu vataure chokwadi nezvavakaitwa nevakaita vacho vataure kutakata zvakati, vachitaurazve kuti dai hurumende yatanga kutaura nenyaya yekuti kubatsirwe vanhu vachiri kutambura zvichibudikidzira nenyaya yevhaiolensi yakaitwa munyika muno kubva 1980 kusvika nguva dzino, asi nokuti nhasi iJune 27 for us and for the president it's a dark day, especially tichirangarira panyaya yekuti munhu akanga ari pamberi peJune 27 ndavamunangagwa vari kukumbira kuti mazimbabwen avabhoterezve vapinde mupower, and havasi kurangarira zvakaita musi waJune 27. Saka president vari kupinda maprocesses ekuti vaedze kumeka shuwa kuti government yavo yekuuya irangarire zvakaitika musi wa27 nevanhu vakatsakatika nevamwe vachiri kutambura. Government MDC will look after those people.
Mumwe mufundisi wecheche Apostolic Faith Mission mufundisi Rogers Conrad Tekwa vanoti vedzisvondo vane basa rakakura kwazvo rekubatsirana nehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya iyi.
Government iresponsibility yayo iyo ngairege kuda kuzama kutungamirira kuti iyo ndo yakaofenda yoda kutungana zvakadaitwa matevelemi yakaofenda vanhu wocreata an office yekuti wadamuta healing haikwanisi kuitwa nei naofenda tinekufanira vanhu vari kumashekis tiripo vanhu vanonamata mwari vari munyika munomu like in South Africa and many other countries machechi dzino basa ravo rekuti rekurapa mavanga evanhu vanenge vakakwara.
Hatinawo kwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaobert mpofu kuti tizwe pamire hurumende panyaya iyi. asi vampofu ava vanove zvakare munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato riri kutonga rezanu PF vakati sebato pamwe nehurumende vakazvipira kuita sarudzo dzisina mhirizhonga rwendo rwuno. MDC inoti pane nhengo dzayo dzinodarika mazana maviri dzakapondwa pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna Chikumi 2008. Vanhu vazhinji vakapisirwa misha, vamwe vakatiza kwavaigara vachinotsvaga upoteri kune dzimwe nzvimbo. Mhirizhonga iyi yakakonzera kuti vaibva mutungamiri weMDC Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai vabude mumakwikwi esarudzo iyi vachiti zvaisaita kuti vagozotonga makuva. Izvo zvakazopedzisira zvaita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa iyo yakapera muna 2013 pakaitwa dzimwe sarudzo dzinonzi neMDC dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.